Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndigunyana 19, 2019. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti iti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba nevana mukoti nezuro vakapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei vabuditswa muhutapu mupapwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei, vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo, uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai, tinotombonzwa moyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka kuti mupenyu here, ari kupi, chii chiri kutora nzvimbo. Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisipo. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabhotombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera. Vana mukoti vekubulawayo vanonzwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri vevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mm-hmm. Vagari vemuchitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster pamusoro pekushaika kwemvura uko vanoti kwasvika pasi zvisina kunaka. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta iri rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti mvura shomanana inowanikwa pazvibhorani iri kutengeswa uye vanhu vave kurwa pazvibhorani apa zvinopa kuti vanhu vasakwanisa kuwana mvura shomanana iyi.
Dambudziko riripo nderemvura ratiri kunyanyo gunun'una naro nekuti muchitungwiza tane mwedzi inokwana 6 kana kupfuura mwane gore chairo vasati vawana mvura mumapombi. Saka taikumbiriso vehurumende kuti vakwanise kuwanikwa vachideclare kana kutaura kuti dambudziko remvura rave dambudziko repasi rose kana kuti national disaster. Mararamiro atiri kuita muchitungwiza tiri kurarama upenyu hunotyisa nekuti tinokwanisa kungowanikwa tasangana nezvirwere zvinosanganisa ana typhoid, ana cholera nemidumbu zvivamwe izvo zvipatiri pana pakutorwara izvozvi nekuda kwekushaikwa kwemvura. Kushaikwa kwemvura uye masuwedzi achierera mudzimba achierera murodhi chinhu chiri kutambudza vagari vechitungwiza.
Saka mvura shomanana iyoyo yamuri kuwana muri kuiwana kupi?
Avo vane mabhoho avo vari kutengesa mvura vari kutengesa mvura 20 liters vamwe vari kutengesa dhora chimwe chete vamwe vachitengesawo dhora zviviri. Hapana munhu anokwanisa kurarama nekutenga mvura nemari yakadaro nekuti uchada mvura yekubikisa uchada mvura yekushandisa kugeza mvura yekupinda muchimbuzi unopinda sei nekunetsa kwemari vazhinji havaende kumabasa vamwe vakwegura havaona mawandiro avanguva nemari yakadaro yekutenga mvura. Saka taingokumbirisawo vagari kuti avo vane zvibhorani taikumbirisawo kuti tingokwanisawanikwa tichibatsiranawo murudo netsitsi kukwanisa kuwanikwa tichipananawo mvura ine kunzwisisana.
Munotarisirei kubva kuhurumende?
Dambudziko remvura zvaradai hurumende dai yatinzwirawo tsitsi yatiurangarawo vaona zvekuita. Tikurangarawo kuti mwedzi mitatu yapfuura Meya Lovemore Maiko vakativimbisa sevagari kuti vachazodhirila vachazoisa zvibhorani muwadhiroga roga zvinokwana muwadhiroga roga chibhorani chimwe chete asina nhasi vaangoramba vakanyarara hapana chavataura maererano nezvibhorani chinova zvinhu zviri kushungurudza vagari. Uye zvekare tiri kuona kuti hapana ari kutimirira kana kuti ari kutirimuka nekuda kwedambudziko remvura. Mukaona muchitungwiza izvozvi muzvibhorani vanhu havacharara mudzimba vari kurara mumitsara yekuti vakwanise kuwanikwa vachiwana mvura muzvibhorani. Ende zvibhorani kwacho ikoko zvekare zvatingati zvibhorani zvepublic zvibhorani zvacho izvozvo paane bongozozo pari kurwiwa pari kubiranwa vamwe vari kutengesa mvura zvekare ipapo muzvibhorani zvepublic. Uye zvekare tokumbiriso maMP edu vakapuwa mari dzeCDF kana the community development funds kuti dai mari idzi vakapuwa dai matirangarirowo sezvo nyaya yemvura iriyo dambudziko rakakurisa muchitungwiza dai matirangarirowo nekuti isirowo zvibhorani mumisha matigere.
Kana iyo mvura isiri kuwanikwa kunyange hurumende ikadeclare national emergency muchitungwiza mvura yacho inenge ichibva kupi? Tarisiro yenyu iri papi panyaya iyi?
Tukona kuti vaka declare kuti yave national disaster chinhu chinokwanisa kuvhura mikana kune vamwe vatingati shamwari dzakatikomberedza kuti vakwanise kuwanikwa vachitibatsirawo nemvura kana kuti vatingati madeveloped countries madeveloped partners vekuti vanokwanisa kutibatsira kunyange maembassy chaiwo mamwari mukati meino nyika. Vakaona kuti nyaya yehurumende yapindira mairi yataura kuti yave national disaster vanokwanisa kuwanikwa vachitibatsira zvekuti vagari tinozokwanisa kuwanikwa takuyamurwawo nezvibhauza mvura kana matengi emvura ekuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachiona mvura pese pavaidira.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Nezuro akabatana akata msangano nevatori venau, apo akabuda nechisungo chekuti nengo zao zvicharega kushanda nemusi wechishanu kana Dr. Peter Magombei vasati vawanikwa. Masangana aya anoti achatorawo mukana wekuyeuchidza hurumende kuti itore matano pamusoro pekuparadzwa kwezvinwanikwa zvikuru zvicherwa mumaruwa akawanda emunyika. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutungamiriri weAtus vaObert Masaraure.
Tanganya kusunga kuti kutorwa kwakaitwa vaMagombei kunoti afecta pese. Saka musi wechishanu varayiridzi nevana vechikoro ngavatore zuva irori kuti vange vachinamata vasaende kumabasa, vange vachinamatira kudzoka kwavaMagombei. Iri riri zvezuva richange richiitwa nenyaya dzezveclimate change pasi rose vachiedzira kuti hurumende dzepasi rose dzigiri senyaya yeclimate change. Saka tichange tichingotwe pakurega kwavachaita kumabasa vachidhimanda kudzoka kwavaMagombei, tichiratidzawo kushushikana kupadzwa kuri kuitwa nharaunda dzedu nekushayiwa hanya kuri kuita hurumende kuchengetedza chinongo dzeremaextractive sector zvinotwa zvekucherwa nemigodhi. Tichipiri tawirirana zvakare kuti nyaya yemihoro yedu ichafanira kuti iuye iri interbank rate. Zvatati zvekana zviviri izvi zvikange zvisina kugadziriswa tichazenge taakutora mamwe matano, asi saka musi wechishanu hatisi kuzodzidzisa vana nekuda kwezvikodzero zvandadoma izvozvo.
Munoona zviine zvazvinoshandura here kana kuunza mamiriro akaita zvino tichitarisa kunyaya yaDr. Magombei pamwe chetewo nenyaya muri kutaura yekuri kucherwa zvicherwa uko?
Wongu cha zvinonyanyochinja zvinochinja pakuti macitizens atange kuona basa ravo rekuti zvinhu hazvichinjwe naMwari, zvinhu hazvingoerekane zvachinja zvoga. Kuinvolva macitizens maticha nevana kuti vatange kuita basa iri zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika kuvana vedu, zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika yedu kuvabereki vanenge vatumira vana kuzvikoro izvini kuvadzidzisi vacho. Saka zvinotibatsira izvezvi ndechekuti kana zuva rapera kana zvatava takashuvira kuti zviitwe zvisina kuitwa, tichazenge taakugara pasi taakukonza kuti hatitange kutaura nesematicha chete, asi taakutonzwawo nevabereki vanga vatuma vana kuzvikoro kuti tocheita sei. Ende munoona kuti patinezenge taakuita imwe action inoenda mberi tinosvika pakuzohina, nenyaya yekuti tee tichiwedzera kubatana semacitizens tichinzwisisa basa ratinaro rekuchengetedzana pachedu kuti umwe wedu haangangorashike tongonyarara toendera namabasa sebusiness as usual. Saka hurumende ikatadza kuti dzorera vaMagombei zvichaita kuti tiite mamaactions kumberi aya anenge atinofunga kuti anenge akusanganisirwa vanhu vakati wandei kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu yaita kuti iwane vaMagombei.
Muri kutaura sekunge mune ruzivo rwekuti hurumende ndo yakatora vaMagombei, chii chinokupai kuti mudaro?
Hurumende ndo ine basa rekuchengetedza macitizens, ndo yakapuwa basa iroro. Saka kana munhu achinge ashayikwa ndo kwatinotarisa tichiti aendepi, hatingabvudzani pachedu tine vanhu vari kutora tax kwatiri vachiri ndo vanochengeta vanhu. Chepiri, ini ndakambotorwa pandakapambwa vanhu vakanditora nezvombo zvangu vakabata zvombo zvinongowanikwa nevanhu vanenge vachishanda muhurumende vanenge vari mumiritari vari masodha. Zvichitarisawo nezvavaitaura neni ndine kugutsikana kwekuti ndo vanhu vehurumende vamwechete vakanditora, asi tizonzwawo nhoroondo yava kutorwa vaMagombei kuti vakatorwa nevanhu vane mhando dzepfuti dzimwe chete idzodzo vari vatatu serondero kwazvinoita. Zvinoita kuti ndifungidzire kuti vanhu vemhando yakavakambonditorawo ino vagona kunge iri mhando imwe chete iyoyo.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vakaumba chikwata chevanhu kuti chiongorore kutapwa kwevanhu munyika pamwe chete nokutsvaga uye kudzoswa kwachiremba Peter Magombei mushure mekushorwa zvikuru nenyika dzekunze pamwe chete nevanhu muZimbabwe. MuHerald mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vana, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara mushure mekubonderana kwerori nekombi kukambuzuma. MuHerald mekare mune nyaya inoti zvekudya zvakapiwa vanhu vakavhiringwa necyclone Idai zviri kuora zviri pazviri kuchengeterwa kuChimanimani East, asi zvisiri pachena kuti sei zvinhu izvi zvisiri kupiwa kuvanhu vanozvida. Muchikamu chino tinopawa tereri ya Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko pa Studio 7 hapo murutaurona list mati njanji ndio taura kuri zvinjure Zimbabwe ndichiti ndokumbira kuti muchenure vamugabe vazorere murugare mose dzamuno vane medzira kuti vamugabe vakaondonga nyika vakadi vakaondonga nyika tisu isu masiridzine muZimbabwe zvamoti vamugabe vaichora kodzidza vanhu vaiuraya vanhu varume vari kuuraya ndeiva varipo ivava zvese kunyakarisa kwavanhu vanoendaidza mara vamaita iva mugabe ndovanhu zvakunaidaidza mara ivava varipo ivava vamunanga kana vachivenga ndovanoziva maitikira akaita kuna vaitaidza mara ndichati izvizvi vachiri kuita futi masisi mavo marini mumwe futi akanyangarika ipapa vamugabe vaishayika saka mboti ndiri vamugabe vaiita zvese izvozvo varume vaviri ivava ndo vari kukonzeresa nyonga nyonga yese ivava ndovanoziva nyaya dzese siyai vamugabe vazorere murugare please ndakumbira ende plus guva rodao vako rero guva ngaritovakwa ende rinotodhura nekuti vamunanga ko pane maridzo vanotambisa vachikokwira mandege vachienda kupi 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 vachikodzitambisa mahara maridzo apata mucomplain apa poda vakirwa munhu ini vamugabe ndona ari munhu akasimudzira Zimbabwe.
Morei morei vatereri vestudio 7 azvakaoma zvatinonzwa paZimbabwe zvakaoma zvakaoma chaiko chaiko. Ngada kuti upfungisise nezvazvo hanotopenga musoro because taremone manesi awazi vachabatsire vanhu madoctors vese tangowambiriri mbiriri mastriti hakuchina upenyu kuzvipatara vanhu vakutorarama nemidzi mumisha hazvinhu zvaoma takutaparadzirwa ukama paradzwa veukama vese hapasisina achararama kuZimbabwe mino vamunanga kwekuti vanoda kusiya kuzosiya Zimbabwe vanhu vese vaparara here kana kuti vanoda kuzoita sei atarwadziwa veduwe haiwa atarwadziwa totora zvangu ndokusouth africa uko mana haiwa tarwadziwa zveshuwa tarwadziwa nokuabuda kuti vakuri kuinzwa vanhu
kwaziwai kwaziwai pasidio 7 ini ndetwa mukoma Simbarashe Chiwanga ndiri muno muSouth Africa zvakaitwa dr Peter izvo zvido kutirwadza nyangwe tiri kuno South Africa zvotikwadza zvisingaiti nokuti zvinhu zvazvakadero mapurisa aruradza zvekutoti haasi kuda kushanda basa ravo vari kushanda hurumende havasi kushanda basa ravo zvakanaka nokuti zvinhu muZimbabwe zvakarongeka munhu uchitenga uchitenga line unonzwiya nemadetails ako saka why iwe munhu waifu aifonera doctor each and every time manumber evidence iripo manumber tinawo tiri kumaziva namba yavo why vasingakwanisi kundobata vanhu ivavo nokukasira nokuti econet ine madetails ose evanhu ivavo vaitenga maline saka kana econet isingadi kubudisa chokwadi chizere kuti munhu uyu ndiani econet hatichatodi econet muZimbabwe boys ndivo vamwe vari kuvanza uworwo huchinyaya kuindira mberi mukatarira nguva iya yakambovharwa manitiwe maindaneti vakakwanisa kuinda vana vachikuenga vakavhara neindaneti kuti iwe econet vhara zvinhu zvavo chichahudzwa kuti di chisunungura saka izvozvo havavane raiti yekuti kuti vakwanise kusvika vandovhura futi vatoti iwe tiudze kuti nhamba iyi ndeyani munhu iwe uri izi kubakwa kuti ndiyani ndatenda.
Kwazuvai kwazuvai vashamariri vestudio 7 nevatereri vacho vese ndokukwazai panguva zino ini shuwa handisi kufara ini handisi kufara ndokurwadziwa chikuru ndokurwadziwa ndokurwadziwa mukati mehana yangu chamusudze pamatama nekuda kwemukomana wavakapamba mwana mudiki uyu shuwa zviri kundirwadza ndodai vanhu vezimbabwe madokita yese dai maenderera mberi ndinotirwadza kuti vabereki vedu kumusha uku havasokwanisa kurapiwa asi ndinoti dai varamba vakatsika pavakatsika madhokuta varamba vakatsika pavakatsika ipapo varamba vachiratidzira ndinodai zvakwanisa kuitika kune vanhu vese vese vachapambwa uye nevakambopambwa vakwanisa kumira pachinhu chimwe chete kune avo vaimbobatwa naobert masarauri avo dai vakaitawo saizvozvo dai vaibatwa papa vaistrikewo vagone kumira pachinhu chimwe chete kuti hurumende isizaita izvozvo zvokunyangarisa vanhu bcause izvozvi patano vanhu vakutopfuura 50 vanyangariswa mukati megore rino shuwa zvinotirwadza shuwa zvinotirwadza dai mukomana wakwanisa kudzoka ari mupenyu mukomana uyu I'm surrounded by South Africa. It's knowledge. In South Africa, we're not waste to breath.
Makadi kwa shamara wa Studio 7 ni watereri wa 7 ni tenyo wa Studio 7 zita tapuwa mwenda mberi ndiri panu pa joni dino tigirana ni churongo wa chamina chukuti murambe makatika maziru kutamusi kuzukura mabasa dai jojo makuna kubata na yewa nikayese emunya soratiza chuhumende chiripo chuhusata nikichu kuti chiri kuita azina kunaka chukuti wanaka na wachinge wachima kuti mari ya chiri kuhura ishoma iwo weta basere kunyangarisa vanhu hazvina kunaka izvozvo ndozvinondipa kunyatsobatikana nekugumbuka kana ndichirangarira murume uyo uyo ari kungotenderera nebhokisi kubva kumusha kwake kudzoka zvemuharara achingotenderedzwa naye zvese izvi zvakakonzerwa naiyeyi murume uyoyo vane vamwe vanhu vari kuona rukono kunomusapota kunzi hanzi angakanaka ye wakatipa minda iari mumu uchisatanika kanga haripa kanga kapata matomu zokuti ya edai murume ya yuyu arumura machungo tendele rari mbokisi asina kurambiza changirai au inama election dai zese zuruku itika ili mzogwe dai zvitsimo na hizo zononu kwa nukuno zimbika na nukuno shunguru zika kana paini wangwe wana nukuno kwa nukuno supporta ya chungurume chungura mba chungo tendele wane bokisi chakawane kwa nukuno urayanika wana ichimwe chispatani kichaka siya ichi chakawane kwa nukuno janirira wano kutivana wafamilu kutisemera kwa ziru zavo shunoni pahasa nukuno chunguru zika atenda zwangu
ndimuna mbipa jobe kapa kutunga paru gamba rope zawanu useme kutimeza garuwe shaka umamzadaro wa mnanga batusai wa magumbe yawa wanangawana mbakara tijira madokita wangatura tijira chayakone kuno kutayaspura rambi kichiro wa shokuru kura tijira dokita wa tzoke
Abo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo vasina chekuita ne Studio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika
Direct from Washington The Voice of America,
VOA. Tombo tarisa zvaitika mune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien kuti vave chipangamazano chavo mukudzivirirwa kwenyika basa raimbovera vaJohn Bolton avo vakadzingwa basa navaTrump svondo rapfuura. Matare edzimhosva muCameroon haasi kushanda sezvo magweta ave nemazuva matatu achiratidzira pamusoro pekutorwa kwekwedzero dzevanhu. Magweta aya ari kuramba achiratidzira achiramba kushishidzirwa nehurumende achiti kodzero dzevanhu dzave kunyanya kutorwa vanhu vachitochwa uye vachivharirwa mumajeri kwenguva isiri pamutemo. Svondo rino rega pane mhosva dzinosvika mazana matatu nemakumi masere dzaifanirwa kunzwikwa nematare edzimhosva muguta reYaounde asi dzakatadza kunzwikwa pamusoro pemagweta ari kuratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica veCenter for Disease Control vanoti vagadzirira kurapa vanhu vanorwara nechirwere chemapapu chinokonzerwa nekuputa forgia inonzi e-cigarettes uye inozivikanwawo nezita rekuti vaping. Kubva nezuro kubva nomuvhuro pane vanhu vanoita mazana mana evanhu vanofungirwa kuti vane chirwere ichi mushure mekufa kwevanhu vatanhatu nechirwere chemapapu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pevaping kana kuti ma-e-cigarettes aya.
Pane mizanga yefodya inogadzirwa yavako yemazuvano. Mizanga iyi ine mabhatiri mukati anoita kuti kana uchiputa zviri mukati unoita kunge uri kuputa fodya asi haisi fodya chaiyo. Ine zvirimo zvinosanganisira nicotine chinova chinhu chikuru chinowanikwa mufodya yatajaira yemazuva ese asi idzi dzemagetsi dzosaka ichinzi e-cigarettes kuna kuti electronic cigarettes kureva kuti mudzanga wekuputa unoshandisa magetsi kuti hutsi huya hunobuda husingakachidze hubude imomo chinoitisa hutsi ichocho icho machemicals kana kuti mishonga inenge iri imomo mumudzanga uyu midzanga iyi ine mishonga yakati siyanei siyanei asi mizhinji yacho ine mushonga unonzi THC kana kuti tetrahydrocannabinol.
Vaping yakaipa pakudii? Yakaipa here iri nani here pa fodya?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji vainyeperwa vachinzi vaping kana kuti e-cigarettes dzakanaka nokuti dzasiyana nefodya yemakore ese yatagara tichiziva nokuti hadzikonzere chirwere chemapapu kana kuti cancer of the lungs inokonzerwa nefodya idza kudhiraidza asi taakuziva kuti aiwa manyepo sandi chokwadi chinokonzeresa kuti vanhu vaite kurwara nechirwere chemapapu ichi kazhinji kacho inicotine nicotine iyo inowanikwa zvakare mufodya idzodzi dzemagetsi mune mishonga inowanika mishonga iyi iri toxic kana kuti yakafanira michetura pachayo mishonga iyoyo uzhinji wanotaura unowana kuvanhu vachaizvo unonzi THC koya umwe unonzi CBD kana kuti cannabinoid maoils anenge ari mafuta saka mabhatiri zvaanoita panokweva munhu mabhatiri paunokweva mabhatiri anobva aregedza moto moto iwo unopisa mafuta ari mukati nemimwe mishonga ndo zvinoita kuti pazobuda hutsi ndodzokera padingidira remubvunzo wenyu kuti yakaipa here wongu nekuti inoita kuti vanhu vahakire kana kuti vaite chidokwa dokwa chokuramba vachingoda kungoputa midzanga iyoyo sezvinongoita midzanga yefodya chaiyo iya inonzi pachirungu addiction saka even though isiri fodya chaiyo chaiyo yatakakura tichiziya inoitawo addiction kana inoita kuti vanhu vabatire vogoramba vachiita chidokwa dokwa chokuramba vachida kuishandisa zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatipidza parinhasi pekuti tava nevanhu vakawanda chaizvo vari kutosvika kuma400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisiri kunzwisisika asi chatinoona chakafanana muvanhu vese ava ndechekuti vese vanga vachishandisa fodya idzodzi dzemagetsi ma-e-cigarettes kana kuti vaping pava nendufu dzasvika nhanhatu asi zvandataura tine vanhu vari kusvika mazanamana vari kurwara nechirwere chemapapu chisina kumborwarwa pano pasi chatisina kumboona asi tiri kuchiona chete kune vanhu vari kuputa iyo midzanga iyoyi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari muWashington DC ne Studio 7.
Military Heart. Ndakuva kamusha asi yona inorova mama hatichada kusatsana ingangova yatofamba mama ndanyora nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mikuzo
nziyo yerudo
mikuzo yacho inoda mhinduro
nziyo yerudo
mhinduro zvacho mhinduro zvaizvo mama unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hausombovenga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hausombovenga mai vangu kana hama dzangu hanunzi yemihaladeyo nengomunzirawo paredio
ziyo yerudo ja praiser sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kudzokera kumabasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai namutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.
soku isika